Vamunangagwa vatambirwa panhandare yekamuzi International Airport nemumiriri weZimbabwe munyika iyi Dr. Nancy Saungweme uye gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava avo vange vachipinda mune mimwe misangano yemakurukota yakatotanga kuitwa pamberi pemusangano mukuru wevatungamiri venyika. Musangano wemazuva maviri uyu uchatanga mangwana uye uri kuitwa pasi pedingindira rekuti bolstering productive capacity in the face of the COVID-19 pandemic for inclusive, sustainable economic and industrial transformation. Asi vamunangagwa avo vanove nhengo yekomiti yesangano iri inoona nezvekudzivirirwa kwedunhu kana kuti organ troika vapinda musangano wekomiti iyi uyo wange wakatarisirwa kuzeya mamiriro akaita zvinhu muMozambique, Eswatini, Lesotho pamwe neDemocratic Republic of Congo. Vatungamiri venyika dzemusadic vakabatana neRwanda vakatotenderana kutumira mauto kudunhu reCabo Delgado kunobvisa vanopfurukidza mwero vechikwata cheAnza Aosuna icho chinodyidzana nechimwe chikwata chinopfurukidza mwero cheIslamic State. Zimbabwe ichaendesawo mauto ayo 304 kunobatsira mauto eMozambique. Mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera ndiwo vachatora matomu ekuvasa chigaro weSadek kubva kumutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi. Vatungamiri veSadek vanotarisirwawo kusarudza munyori mukuru wesangano iri kana kuti executive secretary zvichitevera kusiya basa kwaamai Stegomena Lawrence Tax vekuTanzania mushure mekukwanisa makore masere vari pabasa sezvinodiwa nemutemo weSadek. Vari kuda chigaro ichi vanosanganisira vaElias Magoti vekuBotswana navaFaustina Luanga Mukela vekuDRC. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kadzipa vati kunyange pakavanasa chigaro mutsva musangano reSadek havaoni sangano iri richivandudza mashandiro aro zvakanyanya.
Anogona kunge ane mamwe maitiro akasiyana nevatachiziya, uye pasekretari ndipo pane basa guru, pakaita munhu ane zinyekenyeke, munhu asi asina kunyatsoshanda zvine simba, panogona kusaita zvinhu zvakanaka. Tinoona tirangarira kuti papaine vatomazi Salamao, munhu wanga achinyanya kuonekwa shanda ane kuda kuti zvinhu zvifambe negwara rakanaka.
Mashoko aya atsinirwa nemukuru wemedia senda paNSD Mudzengi.
Mutungamiriri weSadek muchava kupinda kana ane pfungwa yekuti tava kuchinja zvinhu, panogona kuda kuita kakufamba kezvinhu. Mukatarira muchaona kuti pane vatungamiriri veSadek vakambozama kushandura zvinhu. Muenzaniso ndoda kupai wavamwana wasi vakatarisana ne zvaiitika muZimbabwe, vakada kutaura chokwadi, vakada kuudza vana vamugabe kuno chokwadi chaiitika munyika, vachiti zvinhu ngazvigadzima.
Vati dai Sadek ine simba ingadai yakagadzira nyaya yekuMozambique iyo yauraisa vanhu vadarika zviuru zviviri nemazana mashanu.
Zvikuru zviri kunyanya kuitwako zviri kuitwa neRwanda. Sadek pake zvayo haina simba ringaita kuti igadzinze muMozambique.
Musangano wevatungamiri venyika unotevera musangano wakaitwa nemakurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mukusimbaradza kudyidzana munyaya dzeupfumi mudunhu uyo wakatanga nemusi wechishanu, ukaita chisungo chekuti nyika idzi dzinofanira kusimbaradza kudyidzana munyaya dzekuvaka maindastry pamwe nekurwisana nedenda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.